Kamu nakakatana wabuda ndekuti kukura hundi inganzi kwa yokura wakwe rudzi rumwe chete nerumwe rudzi here kana kuti genocide muchirungu kana kuti yaive hondo yakaitwa nehurumende kurwisa vayaiti vainge vaipandukira kuponda vanhu verumwe rudzi kana kuti genocide yakatanga kunzi neUnited Nations imhosva pamitemo yepasi rino muna 1946. Mhosva iyi inoreva kuti vanenge vaponda kana kupesvedzera kupondwa kwevanhu nekuda kwemarudzi vanozorangwa. Kupondwa kwevanhu verudzi rwechijuu muGermany mazuva aitungamirwa naAdolf Hitler, kupondwa kwevanhu verudzi rwechitutsi muRwanda nevechihutu uye kupondwa kwevanhu muBosnia ndemimwe mienzaniso yekunganzi kupondwa kwemarudzi kana kuti genocide. Kunyange hazvo United Nations isati yati gukura hundi kwaive kupondwa kwerudzi kana kuti genocide, yakakurudzira hurumende muna 2022 kugadzirisa nyaya iyi kumusangano wayo weElimination of Racial Discrimination, ichiti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kukonzera kusawirirana kwemarudzi muZimbabwe. Zvimwe zvatendavana nhasi ndezvekuti vatapiranawo vanofanirwa kutevedzera zvinobva kudare remadzishe ayo achatungamira muchirongwa chekunzwa zvakaitika kubva kuvanhu vakabatwa negukura hundi. Mumwe mutori wenhau Tapfuma Machakaire ati musangano uyu wakakosha zvikuru panguva ino. Panguva yegukura hundi iyo yakaitika pakati pemakore a1983 na1997 vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands nechikwata chemauto chaizivikanwa kunzi 5th brigade icho chainge chabviswa basa nemauto ekunorth korea. Hondo yakazomiswa nekubatana kwemapato ezanu pf nezapu muna zvita mugore ra1987. Pamboitawo maonero akasiyana, vamwe vachiti havazi vatapire nhau vose asi avo vave nenguva vachishanda vanofanirwa kubvumidzwa kutapa nhau pane misangano ichaitwa munyika yekunzwa zvakaitika panguva yegukura hundi asi vamwe varamba izvi. Pamenas Tuso ndemumwe mutapi wenhau ave nemakore achiita basa iri ariwo nhengo yeboard remedia institute of southern africa Zimbabwe chapter uye ange aripowo pamusangano uyu. Tuso audza Studio 7 kuti havabvumirane nemaonero ekuti vatapi venhau vanonzi ndevechidiki vasabvumidzwa kunyora kana kutaura zvichange zvichiitika pamusangano ichaitwa munyika iyi.
Nyaya iyi inge yatiri muchirungu generational inoafekta munhu wese, saka panogona kuitwa matrainings anogona kuitwa vanhu votrainwa vechidiki kuti zvakafamba sei. Tikatarisa kune dzimwe nyika kunana Rwanda inyaya dzakaitika but still nyaya yegenocide yekurwanda ichingoripotwa nemareporta zvechidiki.
Bhatanaka Muganyi Igweta uye ndemumwe wemakomishina eZimbabwe Media Commission.
The ones who can be able to disseminate information from who are in the digital studio, so those who are in the digital because we are actually happy that the journalists are leading the process themselves.
Musangano wanhasi wabuda negwaro rinopa hwaro hwekuti vatapi venhau vachashanda sei uye mukuru mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vati mumwe musangano wakadai uchaitwa kuHarare munguva pfupi inotevera, pozoitwa zvemumwe musangano nemadzishe vatapi venhau vachizodzidziswa kuti vachashanda sei misangano yekunzwa zvakaitika panguva yegukura hundi iyi isati yatanga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.